Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti nzvimbo dzakawanda dzaberekera ingwe.
Berekonga iya yakanyanyisa zvatati tingambofungiri because yakatanga sevateereri zvavanoziva vhiki yapfuura muPretoria vachiti vari kutsvaka vanhu vanotengesa zvino madrugs. Ndokubva yaspreada yava kunana Johannesburg, kunana Gatestone, Malavastat vanhu vapisigwa zvunhu. KuJohannesburg Tefontein zvino izvi vatourawa vanhu vatatu vapisigwa mudzimba.
Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Zvina zvinaomera mushe munyika yese paAfrica zvekuti vanhu vanga vachifungidzira kuti zvichange zvichiitika kune vemarori chete, asi tiri kuona kuti zvaakutoitika nemunogara veruzhinji. Tiriko kuti vave kutotora zvinhu mumashops maforeigners. Joburg yanga iri bataya murefu bataya mupfupi vachitora zvinhu zvese mumashopu kobva kwati Jimiston area yeJimiston vanga taundi iroro rakatovharwa asi vanga vachipaza vachitora.
VaJuru vanotiwo vatyairi vemarori vakawanda vari parumananzombe.
Kuti kuMpumalanga mailane takawana maripoti aibva ku vamembazi yedu nhengo dzesangano redu vakadzikiswa mumarori vakajaiwa hatina hatiri kuitaa tivanze kuti mudzike mumarori. Kobva kwati chimwe chiitiko chakaitika, rimwe rori vakadzingirirwa vakaripwanya vakakuvadza kusvika iri ikoko kuMpumalanga ikoko. Kobva kwati kuDurban kwapiswa marori maviri.
Mumwe mutyairi wemarori ari chizvarwa cheZimbabwe vaRoni Mabororo vanoti vaswera vari pamba sezvo vari kutyira upenyu hwavo.
Nhasi hatina kukwanisa kushanda, hapana kana akwanisa kushanda, motikari dzavo dzakangomiswa. Vamwe vakwanisa vanga vachida kubudawo vachida kusenza, ndo vamwe vanga vakuruka, ndo maupdates vachitaura kuti tapfurwa, hatiri kupfurwa, please musauya kuno, musauya nenzira dzakati.
Tabvunza vamabororo kuti sei vari kurwiswa.
Zviri kutaurwa kuno zvimwe chete, inoramba iri nyaya imwe chete iyoyo yekuti maforeigners havachadi, havasi kuda maforeigners vagari vemuno, asi vanhu vari pamutemo wekuti vange vachisenza muno.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuDurban vaWhisper Ganya vanotiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kwavari.
Zviri kuitika kuno uku kuDurban nekuJoburg nhasi Blessing hakuna kumira zvakanaka. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vemuno, vagari vemuno, muzvizvarwa zvemuno havasi kufarira nyaya yekuti vavanoti manational maforeign nationals kuva vanhu vanogara nedzimwe nyika vanorana mashops vanotengesa zvinhu zvakasiyana siyana nevanodriva matrucks, vese ivavo vari kupomerwa nyaya yemhosva yekuti hanzi mabasa haasi kuwanika nenyaya yekuti maforeigners vachitora mabasa. Saka naizvozvo vari kupisha matrucks, mota dzese dzanzi famba nekuti dzese dzinge dzichifamba nemaforeigners vanodriva vanobva kuZambia, kuZimbabwe, Malawi, Mozambique nemadrivers anenge arimo matruck iwavo vari kupisha. Kwozoti mashops ese mashopu ese anoshandwa nemaforeigners saizvozvo anoonwa nemaforeigners ari kupiswa zvakare. Saka hatichifara nezvikuitika izvi.
VaShumba vakurudzira vatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica kuti vapindire sezvo zvinhu zvaita manyamamire nerongo muSouth Africa, uye hurumende yenyika iyi iri kukundikana kuchengetedza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika.
Saka ndinongoona sekuti dziri kuregererwa kazhinji nehurumende dzedu dzekuchamhembe kweAfrica kuti havasi kuita zviri enough. Mastatements hongu takamaona ende sokutaura kwandakaita nezuro tinofara namastatement akapiwa neZimbabwe neZambia, asi zvava kuda kuti danho ravachatora rive rinoendiswa kusadat organ and defense on defense and security kana kuAfrican Union chaivo, because hatingarambi tichiuraidzwa vanhu takatarira.
Mukuru wemapurisa muJohannesburg vaDavid Tembo vanyora padande mutande ravo retwitter kuti vanhu makumi mapfumbamwe vasungwa. Vati mapurisa ari kushora zvikuru mhirizhonga iyi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanonzi vanga vachitarisirwa kutaura nenyaya iyi manheru ano panhepfenyuro yeSABC, asi hatinokwanisa kubata mutauriri wavo muzvare kuSela Diko. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.